Marvel's at DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 20 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Sarudzo dzemaprimary elections dzange dzichifanirwa kuitwa nhasi nebato reZANU-PF dzave kuzoitwa mangwana. MuAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanosvitsa gore vachitungamira nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba ekuti kumisikidzwa kwechivakwa chekurangarira vakafa munguva yegukura hundi kuMatabeleland hakusi pamutemo. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reIbheji likaZulu vambuso fuzwayo vati havasi kufara nemashoko avacharamba ekuti chivakwa ichi chakavakwa zviri kunze kwemutemo.
Tinofunga kuti tichakumbira mvumo kuye kuti tiise maplaki anomirira hurumende yakaurara vanhu, so hatingaende kuse kuyo hurumende yaito kunotsvaka mvumo.
Izvi zvatsinirwa nemutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure, avo vati mashoko avacharamba anoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kugadzirisa nyaya yegukura hundi.
Nyaya yekuisa dombo pamakuva evafi haidi kupindurwa nehurumende, inyaya inoitwa nevanhu vakafirwa. Zvinotaurwa navacharamba kuti vanhu vakaisa dombo matombo pamakuva evanhu vakapondwa vakaparadzwa kubhalakwe nehurumende ZANU-PF kunzi vanofanira kunge vapiwa mvumo nehurumende. Izvi zvakurashika kwemukuru, hazvitendegwi nekuti vanhu ava ndo vakarasikirwa nehama dzavo. Vane simba rekurangarira hama dzavo nemurangariro wavanoda. Hurumende yakaponda vanhu ava, tinenge tichitarisira kuti ingatovei ichikumbira ruregerero. Zvatinoona izvi zvinosvodesa kuti hurumende iyoyo yakamboponda vanhu, inotuma vanhu kuti vaputse vatomba anenge aisirwa vanhu ivava vari vachirangarirwa nehama dzavo. Vapedza kuputsa voti zvakaiswa zvisiri pamutemo. Tinotibuda, hazvisizvo mafambiro anofanira kunge achiitwa nyaya idzi.
Vafuzwayo vati havasi kuzofa vakakumbira mvumo yekuisa mumisikidzo uyu kana kuti memorial statue kubva kuhurumende, vachiti vachaidzosera zvakare.
Plaksi tichawaisa achiita achingati vachavavhisa kana vachiita, but we can't fail to put them.
Hatina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Pataenda pamhepo, sachigaro wekomisheni unoona nezvekupodzwa kwemaronda Justice Selonare vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi vamasaraure vati hurumende inofanira kukumbira ruregerero pamusoro pekuurayiwa kwakaitwa vanhu munguva yegukura hundi uye hama dzevakafa dzoripwa.
Hurumende inofanira kuti vose vanga vari involved tisvike panguva yekuti vanokumbira ruregerero, hurumende yokutungamirira urongwa hwekuti tibve panyaya yekuramba tichidzvanyirira vanhu vakatakatouraya kare, tivape mukana, pataurwe chokwadi, paite nyaya yenhaurirano, paite nyaya yekudzoreredza zvakarasikwa, paite nyaya yetruth telling, nyaya yekombanzete yereparation, paitwe nyaya yekuti kana paitite healing senyika tibatane tifambe pamwechete zvinoitwa chete kana NPRC iyo yakanyorerwa nebupiro remutemo kuti ite basa iri yakwanisa kuita urongwa huchitangira muvillage ichinzwa pfungwa dzevanhu kuti vanhu vanofungei vanhu vanosii chingade kuitwa tirespectawo zvinenge zvaitwa nevanhu vakafirwa tichienda mberi panext stage yekubhadhara mareparations tichienda pamberi pakutoita justice kune vakapara mhosva vachiri vapenyu vange vachisungwa vachitongwa nemhosva dzavakapara nokuti kuuraya munhu kuuraya munhu hazvinei nekuti papari pagukura hundi kana panguva ipi totarisira kuti vese vakapara mhosva idzi tichionawo justice ichidi ichiitwa
gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vati tigozovabata parunhare asi vazoti vanga vayo mumusangano mumisikidzo uyu unonzi wakapwanywa musi wa4 ndira nevari kufungidzirwa kuti vasori uye akakaveke chitatu mumisikidzo uyu uchipwanywa mukati memakore matatu zvinonzi pane vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa munguva yegukura hundi kumatebeleland pamwe nemumidlands munguva yeutongi hwevaimbove mutungamiriri wenyika mushakabvu robert mugabe mutungamiriri wenyika pari zvino vaemarson munangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori panguva yegukura hundi ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Zire zvehutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 10 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana mana ane 411 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane 56,576 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuru mazana maviri ane 29 zvine mazana mashanu ane 52 227,552 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave 4,000,000 ane zviuru mazana maviri ane 22 zvine mazana masere ane 34 4,222,834 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 3,000,000 ane zviuru mazana maviri ane 40 nezvipfumbamwe zvine mazana mana ane 50 3,249,450 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru 36 zvine mazana matatu ane 33 33,331 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi Bato reZANU-PF rinoti sarudzo dzepaprimary elections dzange dzichifanirwa kuitwa nhasi kusarudza vachamirira bato mudare reparamende nemakanzura dzave kuzoitwa mangwana mumashoko kuvatori venhau munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa vamike bima vati nhengo dzedare repolitbro central committee nedzecommission inoona nezvesarudzo yenational elections commissioners ndiyo vanenge vachiona kuti sarudzo dziri kufambiswa sei asi vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyaya yemhirizhonga ndiyo yapa kuti sarudzo dzimbosendekwa parutivi vamwe vari kuda kukwidza musarudzo idzi vari kupomerwa mhosva yekutenga mavhoti uye kuita mhirizhonga vamwe vaida kukwidza musarudzo dzekukwekwe central vabishop Candros Mugabe navaNH Ncube vakatorambidzwa kupinda musarudzo hatina kukwanisa kubata vabima kanawo mutauriri webato iri vaChris Muchangwa sezvo vasina kunge vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo Vatungamiri weAmerica vaJoe Biden mangwanani anhasi vataura pamusoro pebasa ravo uye nezvavanotarisira kuita gore rino ra2022. Nhasi 20 ndira vaBiden vachitsa gore vava mutungamiri weAmerica. VaBiden vati gore rekutanga rekutonga kwavo ranga rizere zvinonetsa, asi vachiti pakaitwavo mabasa makuru ebudiriro.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs. More jobs in 1 year than any time before.
Takavamba mabasa matsva anosvika mamiriyoni matanhatu, zvinova zvinhu sezvamboitika munorondo yeAmerica. Uwandu hwevanhu vasiri kushanda hwakadzika kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana. Takadzikisawo hurombo muvana nezvikamu makumi mana kubva muzana, izvo zvisati zvamboitikawo munhoroondo yenyika ino. Mabhizimisi matsva mazhinji akavambwa. Mushure menguva refu, vashandi vazhinji vakawedzerwawo mari dzemihoro. Takadzikisirawo mamiriyoni nemamiriyoni emhuri mutengo wemari dzekurapwa.
VaBiden vatiwo vanofunga kuti Russia ichapinda zvechisimba munyika yayakavakidzana nayo yeUkraine, vachiti America nemadzisawira ayo ine zvirango zvisati zvamboonekwa zvavakagadzirira kutemera Russia kana ikaita izvi. VaBiden vati vanoda kurwisa kuti mitengo yezvinhu idzike. Vachitaura pamusoro pedenda reCOVID-19, VaBiden vazivisa kuti zvikoro zviri kuvharwa pamusoro peCOVID-19 zvishoma, vachiti zvikoro zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana hazvina kuvharwa, vana vari kuenda kuchikoro zvakanaka. Vati hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuita kuti denda reCOVID-19 risaramba richishungurudza nyika.
We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Tiri kuita zvose zvatinogona tichidzidza pamwe nekuvandudza zvinhu mukurwisana neCOVID-19 takatarisira remangwana risina denda iri. Zvandinoziva ndezvekuti mushure memakore maviri ekurwisana nechirwere ichi, vamwe vazhinji vave kuneta, vamwewo vachiremerwa, asi tave pane chimwe chidano. Tave nezvombo zvekurwisa chirwere ichi zvinosanganisirawo zvinhu zvakaita senhomba, mamask uye kuvheneka vane chirwere ichi. Vakwegura vanosvika zvikamu makumi manomwe nezvishanu vakabayiwawo nhomba dzose dzeCOVID-19.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vaBiden vataura zvinhu zvinodiwa kunzwikwa nevanhu vazhinji.
Vakataura nyaya hombe dzinosanganisira hombe iri kubata pasi rose yeCOVID nezvavari kuzama kuita nezvavakaita pagore rakapfuura vari vachitonga nezvavari kuzoda kuita kuti vafaite COVID. Vataura zvekare nyaya yekuvhiringidzwa kuri kuita upfumi hwenyika yeAmerica neupfumi hwepasi rese. Vakataura zvepamusoro pomutemo wokukumbira mari kuparamende yeAmerica wavanotiwo Build Back America kuti vasvika papi nechirongwa chacho plus vanozviitirei izvozvo. Saka zvinhu zvikuru chaizvo tikanyanya kudzaka kuti paCOVID pacho chii chavanozvitutumadza nacho, chavakaita zvekare, zvavari kuita nezvavari kuda kuzoita kuti varwise chirwere ichi. Vari kutaura kuti ivo vari kugadzira matesting kits eCOVID achange achipuwa vanhu mahara, mamaski anenge achipuwa vanhu mahara emhando dzapamusorosoro, mamasiki acho iwayo.
Munofungei nemashoko avo pamusoro peiri pakati pavo neRussia maererano nekuda kupinda zvechisimba kweRussia muUkraine?
Inyaya hombe chaiyoyo yavazovhunzwa vapedza kutaura vachi CBC sachaizu kuti vano mzwana nomtunga miri wa Russia wa Putin wachitao reana vachibudana pachena kuti kana Russia ika ita zichisimba zokupinda mu Ukraine ino bayapi wa masanctions asati ambu hune kwa pasipano ziwa vataura hivu kutito za uti Russia ine oil na petrol na diesel vaya ya ino tenge sakune zimwe nyika vati wano kuna kuzifara izosu kufumi kwa Russia ukadona wakataura zekare kuti Russia inofana kuziva kuti ufumi kwae huindi remeri ine ngechida US dollar kutenga zunu zokunze nukutenge rwane zimwe nyika vano kuna kugadzira zekare zinaita kuti Russia ishungurudzike zekare yo vando vari kuzvitutumadza vaBiden vachitaura kuti vane shamwari hombe dzakasimba dzenato dzana Britain uko Europe yose dzinovatsigira mutungamiri weRussia uchaenderera mberi nokunopinda muUkraine akatariswa nepasi rote taizvozvi izvi zvinogona kugwadamisa ufumi hwake pasi
mataura nyaya yeufumi pane chavataura here pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAmerica maererano namagariro avanhu maererano nenyaya dzeufumi munyika pari zvino
vataura zvakawanda pamusoro pekuvhiringwa kuri kuita ufumi hweAmerica pamwe chete noufumi hwepasi rose nokuti vataura ivo kuti kukwira kuri kuita mafuta epetrol nedizel pasi rose kuri kuita kuti zvinhu zvidhure munyika yeAmerica nedzimwewo nyika vataura zvekare ivo kuti tiri kuona kuvhirwa kunoita ufumi hweAmerica nechando chiri kudonha chichiadza kuti ndege dzisumuke dzichiende kwadzinoenda motikari dzidhirivhara vataura zvekare ivo dambudziko guru riri kuita muAmerica rokushayikwa kwavashandi vanoshanda mabasa akasiyana siyana
kana ukatarisa speech yavo yavakaita munoona sokuti yange yakanaka here zvekuti vanhu muAmerica vanogona kuitambira sechiratidzo chokuti vari kuita basa ravo zvakanaka uye kuti gore rino iri zvinhu zvichaita nani pagore rapfuura iri
speech yacho yanga yakanaka kuvanhu vanoteerera chinoonetsa nechokuti ruzhinji runogona kushayiwa nguva yokuteerera speech yacho yekuti nyange yakanaka kunaka kwacho kuvanhu vasina kunge vakateerera hakuzonatsi kuonekwa asi kuti vanhu pasirose vanozobvuma kunaka kwezvinhu zvinenge zvataurwa kana vaona mabenefits azvo
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Kota rezveupfumi muzvinafundo mutirinuve vakadomwa nerimwe bepanhau rinonzi Financial Africa seumwe wemakurukota anoona nezvemari mashanu emuAfrica akabata basa ravo zvakanaka muna 2021. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, vanuve vakazivisa kuti vakadomwa nebepanhau rerurimi rwechiFrench riri kuSenegal. Vanuve vari pakati pemakurukota ekuMauritania, Benin, Nigeria ne DR Congo. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti hapana kunyatsokujeka kuti chii chaicho chaitariswa nevakavhota.
Onera ngwini we Financial Africa hongu ari kutiudza kuti assessment yao ranking yawe iri based on ma vote, popular vote, uyo yawari kuti qualitative analysis yema candidate. Hazvina kunyatsa kujeka kuti tizive kuti kana vachiti qualitative analysis wari kutarisa chii. Asi mafungiro angu kuda wari kutarisa nyaya dzeinflation muZimbabwe, maybe kubva vamutuli zvavapinda over the past 3 years, uyo zvakare nyaya yeeconomic growth. Ndoma two main economic indicators awano kunonga washandisa. Saka kana wakashandisa maybe ma indicators iwayo waungu zvinogona kubuda sekunge pakashandwa basa.
Ngatiti pakashandwa basa, Dr. Chitambara, asi pane shanduko here riri kuonekwa?
Waungu pakashandwa basa but matambudziko achirimo. Saka I think those andingangotaura kuti handizivi kuti kana kuti qualitative analysis washandisa chii chaizvo kana vashandisa nyaya dzeinflation vatarisa nyaya dzeinflation uye nyaya dzegrowth pane shanduko yataona yaitika even though shandiko iyoyo hairevi kuti zvinhu zvanaka munyika hairevi kuti mabasa akutowanikwa munyika zvinongoreva kuti takwanisa kuita growth gore rapera zvachikonzereswawo nekunaya kwakanaka kwaita mvura gore iroro uyewo zvakare zvirongoreva kuti inflation yedu ichiri pamusoro but yapari nani than payanga iri makore maviri kana matatu apfuura
iko kudomwa uku kungava neudzamu hwakadii tichitarisa iro bepanhau refinancial africa
Epa refinancial africa chokutanga ndechekuti jekese kuti harisi kufrance asi ibepa riri kunyika yesenegal kudakar harisi bepa rinonyanya kuzikanwa chaizvo indaisatorizivawo maybe sekuto riri kusenegal ende kusenegal vanotaura french saka kuno hatinyanyi kuriverenga kana kuriona saka handikati bepa rine mukurumbira zvakanyanya sekuti riri base kunyika yesenegal kucapital city yawo inonzi dakar
saka tichitarisa kupinda kwava mutuli mumakurukota mashanu akashanda zvinonwisa mvura muafrica zvinhu zvazvingabatsirawo here nazvo upfumi hwenyika tichitarisawo kune vanokweretesa dzimari nemamwe masangano anobatsira
hazvina chakanyanya chazvinonyanya kubatsira especially takatarisa fekta yekuti zvinhu hazvisati zvagadzikana inflation yedu ichiri pamusoro zvakanyanya uye tine mastructural challenges atiri kurwisana nawo akaita senyaya dzedebt distress akaita senyaya dzehigh levels of informality akaita senyaya dzehigh cost of doing business akaita senyaya dzeinfrastructure yedu isina kumira zvakanaka saka izvozvo ndo zvatinofanira kunge tichigadzirisa atingati mastructural impediments mastructural bottlenecks anoita kuti doing business yedu iwandudzike zvakanaka wemabhizimusi wekune dzimwe nyika wade kuuya kuzimbabwe kunoita zvemabhizimusi saka matambudziko atinawo akakurisisa isipaya kunyaya dzeinfrastructure kumaroads tinoda lot of investments even kunyaya dzehealth public health nyaya dzeeducation nyaya dzesocial protection kunoda alot of investments ikoko kuti tikwanise kunge tichiwandudza yatingati productivity necompetitiveness yeeconomy yedu
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
akadi vashamarari vestudio 7 ai ndinorwadziwa navachiwengwa vachiwengwa vari kushungurudza mheri mubayiwa vari kushungurudza ko vanorwira kodzero dzavakadzi vakaenda kupiko vakaenda kupi vana Cecilia Munangagwa vaenda kupi vasingamiriri mheri mubayiwa shuwa vachivengwa namakuriro amakaita muchiomesera munhu kuti haafanirwi kuona vana vake haafanirwi kugara nevana vake hamuoni kuti zvamunoita izvi chero muchida kuita purezidhendi hapana munhu angakuvhoterai hapana chimwe chinhu chinofendesa mheri mubayiwa ari kufendesewa nemwe dzorai mwoyo wenyu ii ndinoti chero vacho iwavo vamuri kudanana navo vachiwengwa ngavatodzidza because zviri kuitika ka hazvitangiri pana mheri mubayiwa zvichauyawo kunext wamuchatora
konai mwana wezimbabwe uchasunurawo rini unotorerwa ivhu rako kumaruwa kumusha korichipuwa machina wongoramba wechindiri wezanu pf nyika yondongwa yekuti vana vanotarara kutamhandapanda doto richapungu ndotsvaka ufuramanyero kune dzimwe nyika hukura mpwa uchili uwe ZANU PF. Watiza nyika hapa wa South Africa nungu nitri uwe ZANU PF nini. Uko gara murzefa mwiazo ugara so kutu nimare kutenga nyatera nuri shariwo. Asu nungu nitri uwe ZANU PF. Pa nitri uwe ZANU PF. Ando madimoni zoya nungu ripache na nungu wa go. Ah, shavire na mwiri.
Studio 7, Studio 7. Makadini iko, makadini. Ah, mapurisa wanondipedza simbaini. Anongwarira ngosunga vanhu vezvimota zvemushikashika. Nekuti hanzi mota dzina ma number plate. Mbavha dzarura nyika yose, havana zvavanodziita. Asi kungongwarira vanhu vanotsvaka zvavo kurarama, vasingabiri munhu. Ah, zvimwe zvinhu zvakuitiwa izvi zvanguva zvokushandisa chisimba kuti sezvo tiriso tinotonga tinongodzvanyirira chete toenda panyaya yamerichi wengi meri mbaiyo komera ambotadzeiko nyika yose nhaimo kuva nomushungurudzirei vasikana veduwei vasadharo chiwengi ari kutora advantage yokuti ndiye vice president. Asi ngazive kuti kudenga hakuna vice president. Nyangwe akafa nhasi yeChiwenga hana kwaanonotonga. Anyanya shungurudza Mary mubayiwa vedu wei.
Hey, pasidu sei napo totoenda nawo damuti pada chokwadi. Ainiwo kutaura nyaya yeZimbabwe kuti hei Zimbabwe nyaya yefreedom kuchikuri. Nyika yaibudiriri haisi yakabudirira isina freedom. Hakuna zvakadarozvo. Kutarisai apa tirikuchema ngematichakabva kurohwa ari kuita kodzero yavo pamusoro pekurohwa vavaro vacho zvavana mhosva ivo vachindosungwa futi pamusoro peizvozvo saka toti mune freedom munyika makadaromwe asi mutemo unotoenda kuti munhu aradidzire chisina noizi but ivo vacho varadidzira ndivo chaivo munhu akuchaya haana mhosva uyu une mhosva ndivo vachaiwa saka tirikutambise nguva komana tirikutambise nguva penzai henyu mukomana apinde ngaapinde zvake.
Hei, tinokushingamidzai nemufaro. Ini ndoitwawo bhudza handiri Gonde Valley. MuZimbabwe zvinhu zvaoma. Iwe ukaona mari uchingopiwa mari yemukadhi usingakwanisi kutenga chinhu ma1000 unongotenga zvinhu zviri chete pa1000 zvayatopera. Saka iyi dai hurumende yatoonerawo zvekuita pamari dzemukadhizi vatipowo musvo ari maUS kana maRTGS pamwe zvinhu zvingatifambira.
Makadi pastudio 7 zviya zvatogara tichitaura. Chiti nyika yedu yaparara. Vanhu vakuru vava kusvika kuzvipatara vachida kuitwa maoperation havana kana mari. Hurumende haivahoreri mari sezvatinoona zvinoitwa nana South Africa zvokuti munhu ava ne 60 years unenge achihora 1800 pamwedzi rands. Inokwana kumutengera chikafu bachitosara imwe bhajeti yekuti unokwanisa kuita zvaanenge achiita. Zvino izvi hurumende yeZimbabwe haina chairi kupa vashandi. Mudhara wangu uri kugwara nechigwere chehenia. Zvino zvaari kugwara kudai wakaenda kuchipatara kugweru cheDriefontein uko ndokunosvika ndokunzi kuchipatara ikoko panodiwa 700 user ende isu vana tiri kutamburavo titori kuno kunana South Africa tiri kushanda mumapraza hakuna kana chinhu. Saka tingati government wereyo isingachengetedzi vanhu vakuru vanova ndo vakavabatsira kutora nyika iyi. Saka chavanenge vachinzi varambe vachivhotera vanhu vakadero chii chavanovabetsera nacho kungotaura chete ngoti kwai takaenda kunogwa chimurenga pasina geni yamuri kuona pazviri.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi.
mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Sarudzo dzemaprimary elections dzange dzichifanirwa kuitwa nhasi nebato reZANU-PF dzave kuzoitwa mangwana. MuAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanosvitsa gore vachitungamira nyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvara zvakanaka.